Good Sports.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 17, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Paramende yazivisa nhasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party richiizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinofanira kudzingwa mudare reparamende sezvo dzisingamirire zvido zvebato iri. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vachinzi vave nhengo yebato ravo reZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Muchikamu chekutanga chekubaya vashandi ava nhomba, vanhu zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 39,550 ndivo vainge vabayiwa kusvika mukupera kwezuva ranezuro kubva panhomba dzinokwana kubayiwa vanhu zviuru zana kana kuti 100,000 dzakatanga kupinda munyika mwedzi wapera. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira dzimwe nhomba dzinosvika mazana mana ezviuru, mazana maviri ezviuru dziri dzerubatsiro rwakapiwa Zimbabwe neChina, imwe zviuru mazana maviri iri nhomba inonzi yakatengwa nehurumende. Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights uye vakuru mubazi rezveutano kuMashonaland West vanoti vari kushushikana zvikuru nekushomeka kwevashandi vemuzvipatara vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Nyaya yekuti vamwe vari kutenderedza mashoko anonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano manyepo iri kupawo kuti vakawanda vatyewo kubayiwa nhomba vachityira kuti zvinogona kuzokonzera matambudziko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadongo.
Chiri kuita kuti pari zvino zvitinge tichiona vanhu vari kubayiwa vachinge vakaita vashoma inyaya yekusanzwisisa kwevashandi vehurumende vezveutano nenyaya yevhaksini iririko iri.
Ko chii chiri kupa kuti zvidaro mubazi rakakosha zvakadai kurwisa chirwere cheCOVID-19?
Chokwadi chizere ndechekuti pane lack of communication, hapana kutaurirana pakati pebazi rezveutano, head office, ministry of health administration, kusanganisira health service board, nevashandi. Kubva patanga COVID, hurumende kubudikidza neministry of health havasati vambodeedzawo vashandi kuti vagare pasi vechitaura nenhau yeCOVID-19. Zvinova zvakazotishitsa pakuti vaccine rakangochuzwa rikauya, vaccine riri kubayiwa asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kwevashandi vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano, nekuti vane mubvudzo dzavanonga vainadzo.
Asika vakawanda vanotarisira kuti vashandi vemuzvipatara ndo vanofanira kunzwisisa nekudaro hapana kana chikonzero chekuti vadzidziswe nezvenhomba.
Chiri kukanganiswa, chiri kukanganwa hurumende ndechekuti petinonga tichibaya vaccine tiri kuti isu vana mukoti, vana chiremba nevamwe vose vakufanira kubaiwa vaccine pari zvino. Asi pavanonga vechibaiwa vanonga vatovavo maclients, vanonga vatovavo ivo like ordinary people vanofanira kubaiwa. Zvinoreva kuti vanofanira kupiwa information yakakwana inosanganisira maside effects, inosanganisira kuti kana wabaiwa uchaprotectwa zvakadii nedzimwe mubvunzo dzingangonga dziripo dzavanonga vechida kuti vanzwisise. And kuti vazive izvi vanofanira kunga vechidzidziswa pese pese pavari. Saka izvi hazvina kuitika, zvinoreva izvo kuti vashandi vehurumende vezveutano pari zvinezvi information yavainayo ndeinongofambawo masocial media.
Pane dambudziko rei apa?
Information iyi inokwanisa kunga iri information yekunyepa isiri iyo, asi hapana information chaiyo chaiyo yazouya kwavari iri correct ichibva kuma authorities ichitaura kuti zvamaudzwa izvi nezvamuri kunzwa ndezvekunyepa, chokwadi ndeichi. Zvekuti pakaita mukana iwoyo wedialogue, mukana iwoyo wekutaurirana wekuti kudedzerwe marepresentatives evashandi tigare pasi tinzwisise togofamba pamwe chete nehurumende tichibetsera kuexplaina, kutaurira kunana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vezveutano zvakanakira vaccine iri, tinofungidzira kuti panogona kuita shanduko panyaya dzenhamba dzevanhu vari kubayiwa.
Ko zvikasaitwa izvozvo pane matambudziko ei?
Pakasaita izvozvo pangaramba paine umbimbindoga hwekuti vari kumusoro vane information vanofungidzira kuti vari pasi vari kuziva, iyo vasiri kuziva, tinogona kuramba tichiita dambudziko. Saka isu tiri kuti hurumende inofanira kuti itore mapazi ose akakosha panyaya dzezvevaccine, vogara pasi votaurirana pobuda chokwadi, then vanhu tofamba pamwe chete vanhu vechiziva vese vaine information. Zvinoita kuti tiwedzere namba dzevanhu vari kuvaccinatewa pari zvinezvi.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano riri kuramba mashoko aya richiti chinangwa charo ndechekubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 zvichitevera kupinda munyika kweimwe nhomba zviuru mazana mana nezuro kubva kuChina. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vembenge vati nhomba dzichapinda munyika kutanga kwemwedzi uno kubva kuChina dzinosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000. Vamwe mubazi rezveutano vanoti mari dzekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 hadzisi kushandiswa zvakanaka, vachipa muenzaniso kusungwa kwemukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira, vachipomerwa mhosva yeuori panyaya yakabva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention yekudzidzisa vamwe vashandi vezveutano mumatunhu nezvecovid-19. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 zvakakwana.
Hurumende iri kutaurira vanhu kupfurikidza atingati machanozi akati wandei, akati kuti kune mapepanhau, kune maredhiyo, kune yatingati interpersonal network kumatunhu nevatungamiriri variko, hurungwa hwehurumende huriko.
Mungatsanangura kuti vari mumatunhu ava vanenge vachiita sei chaizvo kudzidzisa vanhu?
Kupfurikidza nemisangano yavanogaranga vachiita vachidzidzisa vanhu nenyaya dzecovid nerubatsiro runoita nekubayiwa kungaitwe vanhu. Asi zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti vazive kukosha kwekubayiwa nekuzvidzivirira nemitemo yose yakaitwa nehurumende neWHO.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Paramende yazivisa nhasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP, richiizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinosanganisira mumiriri weHarare East muda reparamende vatendai Biti dzinofanira kudzingwa muparamende sezvo dzisisamirire zvido zvebato iri. Asi PDP inoti nengo idzi dzakapinda mparamende dzakamirira PDP muMDC Alliance. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuparamende uye yaverengwa mudare National Assembly nemutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, munyori wePDP vaBenjamin Rukanda, vati vasere ava vakapinda musarudzo vakamirira PDP muMDC Alliance iyo yainge yaumbwa nemapato manomwe zvichitevera chibvumirano chainge aita Muswa 5 Nyamavuvu 2017. Vasere ava mumiriri weHarare East vatenda ibiti, mumiriri weKambuzuma vaWilias Madzimure, mumiriri weMbizo vaSettlement Chikwinya, mumiriri weNgulumane vakucacwa Pulu, mumiriri wePumula amaisi Chelisle Mahlangu, pamwe nemumiriri weMutasa South Varegai Tsunga. Varukanda vati chibvumirano ichi chinoti mapato aya anoramba akazvimirira uye aisarudza nengo dzayamirira muMDC Alliance pasarudzo dza 2018. Varukanda vati vese vadomwa ava havachamirira PDP nekudaro vanofanira kudzingwa muparamende. Ngatinzwei vaMudenda vachiverenga tsamba yavarukanda.
The members listed below have by operation of clause 664 subsection A of our party constitution ceased to belong to the party and are hereby being recalled.
Vadomwa vese ava havasisiri nhengo dzebato redu pasi pechikamu 64 subsection A chebumbiro remutemo webato redu. Nekudaro vanofanira kubuda muparamendi.
Varukanda vati vari kutarisira menduro kubva kuparamende. Samba yavarukanda yatumirwa kumapato aive muchibvumirano ichi anoti MDC Tsvangirai, MDC Ncube, Mount Racial Christian Democrats, ZANU Ndonga, Zimbabwe People First neTransform Zimbabwe. Mutauri wePDP vaNcube Zita Khumalo vaudza Studio 7 kuti hongu bato ravo rakanyura tsamba ine zuro uye vari kutarisira kuti paramende ichadzinga vasere ava.
Ndechokuva recall muparamende nekuti mamembers ePDP saka havasatevere mainteresi edu vakasiya bato nokujoina rimwe bato, saka tiri kuvaita recall.
Asi mumwe wevanzi vadzingwa muparamende vaMadzimure vaudza Studio 7 kuti havatomboziva kuti Rukanda ari kuda kuvadzinga basa ndiani uye patori nenyaya dzake dziri kumatare.
Chokuparamende chekuti iye Rukanda wacho ndiani, ukatarisa mugazeti ra2018 raitaura vanhu vari kukondesa maelections, unowana Rukanda ari kupeople's rainbow coalition kumasvingo, unowana Lucia Matsirenga ari mupeople's rainbow coalition inthemidland. Izvi zvakaitika ndi2018 iyi. Tsamba iri kunyorwa ndiya 2021. Rukanda nethe same section yaari kutaura rukakatosiza kuita memba if he was a member ePDP yacho.
Vabiti vati varukanda havana mvumo yekuvadzinga uyewo vatiwo vamirira kunzwa kubva kubata ravo reMDC Alliance kuti votora danho ripi.
Hazvi zvokuti tichaita sei tisagara pasi sebato reMDC Alliance toona kuti tinofamba sei, ndoichatipa hunhu ruzivo kuti tofamba sei tichibva pano kusvika kumberi.
Nyaya yemakakatanwa nekusagadzikana kwezvinhu muzvikwata zveMDC kwakonzera kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kubva pazvakatanga gore rapfuura. Kusvika pari zvino MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora yadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu kubva kumatare eSenate neNational Assembly. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaPride Mukono vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi sezvo zvakatomboitika zvekare gore rapfuura. Vatiwo izvi hazvifaniri kudzorera vemapato anopikisa kumashure, asi kuti vanofanira kubatana voramba vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vaimbova mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaObert Gutu pamwe navaJames Makore vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vachiti vaviri ava dzava nhengo dzeZANU-PF. Kupinda muzanu PF kuvaviri ava, kuno tevera zvakaitwa avo nevaimbova nhengo dzeMDC vaBlessing Chebundo pamwe naamai Lillian Timvios avo vakasiya MDC Alliance vachinobatana nezanu PF. Vaviri ava vakatambirwa zvakare kuState House navamunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vagutu kana vamakore kuti sei vafunga kupinda muzanu PF bato ravaimboshora vachiti rauraya nyika. Munguva yavamogeni tsvangirai vagutu vaive mutauriri webato reMDC vakapindawo muhurumende yemubatanidzwa vakamirira MDC vari mutedzeri wegurukota rezvemutemo. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 chiri kuenderera mberi muSomalia panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukura. Pane kakutyirwa kari muvanhu pamusoro penhomba iri kushandiswa yeAstraZeneca. Gurukota rezveutano muSomalia amai Faziwa Abika Nua vachiti vakabayiwa nhomba iyi veruzhinji vachiona kuitira kuti vave nechivimbo nayo. Mapurisa emudunhu reGeorgia muAmerica akasunga mumwe murume nezuro zvichitevera kupfurwa kwevamwe vasere vakafa vatanhatu vavo vari vanhukadzi vane madzitateguru akabva kuAsia. Bazi rezvekudyidzana kweSouth Korea nedzimwe nyika razivisa kuti vanhu vakapfurwa ava vanhu vane nhoroondo yevabereki vakabva kunyika iyi. Kupfurwa kwevanhu ava kwakaitika panzvimbo nhatu dzakasiyana-siyana dzinofaviswa pamwe nekupodzwa kwemarwadzo emuviri kana kuti massage parlors. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri Montgomery County nePrince County mudunhu reMaryland muAmerica zvinorarama neHIV zviri kukurudzirwa kuti zvipinde muchirongwa cheHIV engagement kana kuti HIVE icho chakanangana nekubatsira vasina mikana yakakwana. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano rePacha Foundation rinova ndiro riri kutungamira chirongwa ichi amai Tanya Munemo vanoti chirongwa cheHIVE ichi chinobatsira nemari inobva kudunhu reMaryland. Jonga Kandemiri abata mai Munemo kuti tinzwe zvizhinji.
Maita zvenyu vakandemiri hongu tine chirongwa chatakatuma nevedunhu reMaryland kuti tibatsire vasina mikana yakawanda muPrince George's County neMontgomery County kuti vavhenekwe vaonekwe kuti vane HIV kana kuti AIDS here kana kuti kana vagara vachiziva tovabatsira kuti vawane mishonga, insurance nezvimwe zvakadaro zvavakange vachishayiwa.
Vanotarisira kubatsirwa vanhu vakaita sei?
Vatiri kutsvaga kubatsira vanhu vanenge vakauya muno munyika vachibva kune dzimwe nzvimbo kunyanya kuAfrica sekutaura kwataita. Chikonzero chiri chekuti manhamba aivanhu vane utachiwana uhwu ari kuonekwa kuti ari kukwira kunyanya kune vanhu vanobva kuAfrica. Saka kana munhu uchiziva kuti haukwanisi kuzvibhadharira mishonga yekuenda kwachiremba, unogamuchirwa muchirongwa ichochi tokubatsira kuwana mishonga. Kana kuti usina chekudya kana kuti chekufambisa kana pekugara pakatsarukana, zvinhu zvatiri kubatsira nazvo izvozvo.
Vana veZimbabwe vari kutambirawo sei chirongwa ichochi?
Chirongwa ichi chichiri kutanga, tichiri kushambadzira. Tiri kutarisira kuti vana veZimbabwe pamwe nevamwe vese vanobva kuAfrica vachazvitambira, nekuti vedunhu reMaryland vakasarudza kuti vatume vanhu vari mukati nevanhu ivava vanobva kuAfrica. Ike zvino wedzimwe nyika watakashanda nawo vari kuchitambira zvakanaka. Ndangotaura kuti panguva ino kune kuchechi kwatakaenda tikashambadzira, vanhu vakazvigashira vakauya vakatariswa vakabatsirika nechirongwa.
Nyaya dzeutano amai Munemo inyaya dzekuti veruzhinji havadi kuisa pamhene. Vanozogutsikana sei kana kuwana chivimbo nechirongwa ichi kuti nyaya dzeutano hwavo dzinenge dzakachengetedzeka?
Ichocho ichokwadi chamataura vakandemiri. Saka zvatinoita, tine website kana kuti padande mutande panorejista vanhu. Inini sezvandiri ndichishambadzira kudai handitozozivi kuti ndiani aenda ipapo achinyoresa. Kunozoita vamwe vatinoshanda navo vanonzi manavigators, vanozoenda vachinotora information iyoyo vachiregister vanhu nekuzovataurira nzvimbo dzekuenda vachinotestwa. Iyi information inochengetedzwa kuitira kuti isazivikanwe nevanhu vasingafaniri kuziva. Sezvamunongoziva muutano, muno munyika mune mitemo isingabvumidze vanhu kuti vashambadzire nyaya dzeutano hwevanhu zvinhu zvisiri pamutemo kuti zviitwe.
Chirongwa ichi chinonzi zita racho nekuti vanhu vanenge vaida kuzoti afunga kumbochitarisawo kunyange asina kuenda pawebsite penyu otarisa achitsvaga nezita rechirongwa.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nefoundation inonzi Pacha Foundation, chichinzi Hive Engagement kana kuti HIV, zvakamirira utachiona sekuziva kwamunoita HIV Engagement, HIVE. Saka website yacho inobva yangotaura izvozvo zvekuti Hive, ndozita rechirongwa. Saka vanenge vachida kupinda pachirongwa vakaenda pawebsite vanotsvaga pakanzi www.hivecare.org. zvakamirira kuti www.hivecare.org.
Pane mari dzinotarisirwa here kuti munhu mukubatsirwa imomo anozotarisirwa kubhadhara dzimwe mari?
Hakuna mari iri kutarisirwa kuti vanhu vabhadhare. Chiri kutoitika ndechekuti kana uchinge wauya kuzoti ndiri kuda kuteswa kana kuti ndiri kuda kubatanidzwa nekurapwa nemishonga, kune avanoti maincentives kana kuti zvipo zvidiki diki zvavanokupa kukorekotedza kuti waita chinhu chakanaka chekutora utano hwako uchihuchengetedza. Saka vanopa zvinhu zvakaita semagift cards, chikafu, kana kuti avanoti maPPE zvakaita semamask nezvekubvisa utachiona mumaoko, mahand sanitizers. Zvandingada kuwedzera ndezvekuti sekukupai kwandaita website yehivecare.org, organization yacho iripo paFacebook kana kuti paTwitter kana kuti paInstagram, kuedza kuti tishambadzire kuitira kuti vanhu vakawanda vazive nekuti chirongwa ichi chiri kungoitika kubva panguva ino kusvika panopera June. Saka hapana nguva yakareba yekuti tibate vanhu. Saka tiri kuedza kuita zvese zvatinokwanisa kushambadzira kuitira kuti vamwe vedu vese vazive vakwanise kuuya vachibatsirikana.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reParcha Foundation, amai Tanya Munemo, vachitaura vari parunare muno muAmerica kuMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare remakurukota rakabuda nechisungo nezuro chekuti hurumende ideredze uwandu hwevanhu vari kupika mumajeri kuburikidza nekukurumidza kubuditsa mujeri vasungwa vanenge vapika zvikamu 33 kubva muzana zvemitongo yavakapiwa. Dare iri rakati vasungwa vachanzwirwa tsitsi vanhu vari kupika mhosva dzisingasanganisire umhondi, kubata chibharo, kupidigura hurumende, kuba zvipfuyo, mhirizhonga, kuba motokari nezvimwe. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu, muzvare Lucy Chivasa.
Nyaya yataurwa nehurumende yekurerutsa mutongo kana yekuburitsa vanhu mumajere inyaya yagara inoitwa pano neapo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Asi panguva ino yatiri yeCOVID-19 pandemic, zvinoita sokuti ndiwo mukana watorwa kuti paite vanhu vanonzi ava ngavachibuda mujere. Vanoburitswa vachiona sekutsanangurwa kwazvaitwa vanhu vanenge vatomboita mamwe makore vari mukati, vanenge vakuda kunopedza kana vanenge vakapara mhosva dzinenge dziri idiki. Ndokusaka palisti ranyorwa iro ravari kutaura kuti izvoni kabhineti yaongorora ikatenderana nekuti vanhu vaburitswe mujere kana vasara ne kana vanenge vasevha chinguva chakati kuti uye vasina kupara mhosva dzinotevera. Pamhosva dzacho dzanyorwa ndo mhosva dzinenge dzasarudzwa kuti vanhu vakapara mhosva idzo havazobudi.
Takanangana nenyaya yekodzero, munoona sei zvaitwa nehurumende izvi?
Maonero angu, takanangana nenyaya yekodzero, chirongwa chinenge chakanaka kuti vanhu vaburitswe mumajere, especially kana kuine zvecovid zvinenge zvichiitika izvi. But zvinoda kubhalansiswa as well, tichitarisa kuti vanhu ivavo vanobuda kazhinji vanoti vachingobuda vanotanga futi kupara mhosva.
pamhosva dzinoregererwa dzadomwa nehurumende pane dzamunopokana nadzo here?
Pane kakusagutsa kane listi remhosva dzacho dziri kutaurwa kunzi idzi vanhu havabudi. Apa ndakanangana nenyaya yepublic violence, kuti mhosva yepublic violence vanhu vanga vagara vachisungirwa mhosva iyoyo vatinoona kazhinji vanenge vari vanhu vanopikisana nehurumende, vanenge vachinzi varatidzira, of which kuratidzira ikodzero. Saka inini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu, hazvindibati zvakanaka kuona nyaya yepublic violence iripo ichinzi vanhu ivava havabudi, because zvinobva zvaita kunge zvine kakusarudza kazvinako. Ndinodaro nekuti dai zvanga zviri pajekerere, ndanganchishuvirawo kuti maybe nyaya dzecorruption dzionekwe dziri ipapo pavanhu vasingapiwi amnesty, kurakidza kuti senyika we are taking nyaya idzodzo seriously, tinozvikoshesa. Saka ndiona sokuti palisti rachona remhosva dzanyorwa idzo ndopanogona kuti vanhu vazoita kakugunununa, but maitirwe azvo ekuti vanhu vabude mujere, it's a practice yagara inongoitika. Asi kuti sekungoitika kwazvinoita, pane vamwe vanogona kuzongobenefitawo nekuda kwokuti amnesty inenge yanzi ngaipiwe vanhu vari mumajeri asi vasingafani kuva vachibuda.
Asi hamupokani henyu nekuregererwa kwevasungwa kana kubudiswa kwavo mumajeri?
Kuburitswa kwevanhu mumajeri nechinangwa chekunzi kumajeri kunenge kwazarisa vanhu nenyaya yechirwere chiriko mazuva ano chedenda reCOVID-19. Chinhu chinenge chakanaka kana dai zvaizoitwa nenzira inorakidza kuti chinangwa chaicho chaicho ndechekuti kumajeri kusazara vanhu. Ndinoita pfungwa dzakadaro nenyaya yekuti mafungiro andiri kuita, dai chikonzero chaicho chiri chekuti kumajeri kusazara vanhu, tingadai tisingawani vaya vanoti kana varakidzira vonyimwa bail nyaya diki diki, nguva yakareba vachiapply bail vachinyimwa bail vari kumajeri ikoko. Ivavo ndo vanhu vekuti havafani kuva vachinyimwa bail, vanofanira kungopiwa bail voenda kumba, votongwa vachibva kumba kuti kumajeri kusazarisa. Saka kurakidzawo kuti takamira pachokwadi ende tine muono wakanaka nenyaya dzekuzara kwevanhu kumajeri, hatifani kungotarisa nyaya imwe chete kudivi rimwe chete kuti vakatopiwa mutongo kana kuti variko kudhara vonzi ngavabude neamnesty, because panozovawo nekunyunyuta kwevagari vemuZimbabwe vachiona sokuti nyaya yeamnesty inenge yakunangana nekuburitsa vari mumajere vanosapota hurumende, asi avo vasingasapoti hurumende vachiwanikwa vari panyaya dzepublic violence vachinyimwa mabheu. Saka chikonzero kana chiri chekungoti kujeri kusazarisa vanhu, zvinofanira kuti zvingoitika pajekerere, munhu wese achipiwa mukana ende pachiapplywa the same thinking yekuti kujeri ngakusazarisa vanhu, vanhu ngavatongwe vachibva kumba. Pane kuti toti anenge of course kusungwa kunoita vanhu haizi nyaya yekuti vapiwe punishment, but nyaya yekuti dzani vave reformed. Saka kana vakubuda vanogona vava reformed, but imwe nzira futi inogona kuti hurumende ishandise kana kuti vematare edzimhosva vashandise kuona kuti vanhu havazarisi kumajere is to respect the right to bail in Zimbabwe.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Muzvare Lucy Chivasa vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Muchirongwa chelive talk na 8 PM, tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Asi hurumende inoramba mashoko aya. Paramende yazivisa nasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party richizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinofanira kudzingwa muparamende sezvo dzisamirire zvido zvebato iri. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vachinzi vava nhengo yeZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngokunjalo ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla sekuzathi kungezeleleke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba nobubelo. Kodwa ke siyakhala ke njengoba usitsho ukuthi imingcelelo isavaliwe.
Abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa.
Ingoba thina yithi i-PPP qobo ekhokhelwa ngumama uSiya Mativenga njalo kule PPP eyodwa data elizweni leZimbabwe yikho sisebenzisa lelo lungelo lethu nge-section 6.4a ye-constitution yethu.
Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele incwadi evela kubandla eliphikisayo elePDP lisithi uMnumzana Tendai Biti owebandla leMDC Alliance kanye lamanye amalunga iPDP ethi ngawalo kumele baxotshwe kuleli dale. Owake waba ngumsekeli kankosazana Dokozani Khuphe kubandla leMDCT uMnumzana Obed Gutu lowaye ngusenator weMDC Alliance uMnumzana James Makore sebengene kubandla leZANU-PF. Inkosi yakwaZulu eSouth Africa uGoodwill Zwelithini obhubhe ngeviki edluleyo uzafihlwa namuhla ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ngokuvumela njalo imidlalo efana leyenguqu kanye lokuvula amakhefa bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa emazweni afana South Africa. Uhulumende uyekethise iziqondiso lezi izolo kodwa ulaye abamakhefa ikakhulu ukuthi kumele belandele iziqondiso ezifana lokuthi bavumele kuphela isilinganiso sabantu abangamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ukuthi badlele phakathi. Uthe amakhefa aza kwephula lowo mlayo azavalwa. UZulu ophila ngokuphanda eSouth Africa laye uthi sokumele ivulwe imingcele ikakhulu owe Beitbridge. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlantiweni.
Yes, siyakwemukela okuthule nguhulumende ukuthi abantu abasebenza endaweni zokudlela bavumele amakhasipenda abo ukuthi ahlale phansi badlele endaweni zabo. Ngokunjalo-ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla. Sekuzathi kungezeleleke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba lobubelo. Kodwa-ke siyakhala-ke njengoba usitsho ukuthi imingcele lokhu isavaliwe. Kutho ukuthi amanye amalunga ethu abevele ephila ukuchapha imingcele asoze sizakale kangako. Kodwa-ke njengenhlanganiso besizama kabanzi ukuthi bahlomise izindlela zokuthi baphile khona phelizweni, njengoba sazi ukuthi vele sukusela nyakenye imingcele ivulwe kanye okwenyanga eyodwa ekumpalakazi. Ngokunjalo-ke kaphinde kwavalwa, kutho ukuthi vele iningi nje seliphila ngakhona phelizweni. Esikwenzayo ukuthi abantu siyabahlomisa ngolwazi lokwenza impahla khona phelizweni lokuthengisa ebulenjini, kuyimzamo yokuthi baphile ngaphakathi. Sizakhuphula izinga kelo nyaka, sizame ukuthi sincedise abantu ukuthi impahla zabo lazo zike zithuthuke zibe ngezohlonzi, ukuthi nxa ziqhathaniswa lamakampani amakhulu lazo zingene ezitolo zithengwe ngabantu zikhethwe ngabantu. Yimizamo yethu leyo yokuthi sincedise abantu abachapha ingcelo eziya ngaphandle. Kodwa kasimanga ukuthi sibeleke simkhumbuze uhulumende ukuthi hayi ke bakhona abantu abale bayayidinga impahla zokuzisebenzisa ezokulungisa impahla lapha elithi nesidinga esikhaya ama-raw materials phandle lelizwe.
Lina njengoba selisebenza ngokugcweleyo, ungathi liyayilandela yonke na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngemfanelo?
Siyazama kabanzi njengenhlanganiso ukuthi sincedise sikhumbuze abantu ukuthi akumelanga bakhohlwe ukuthi nxa kuvuliwe kunje akutsho ukuthi sesiphephile. Esikwenzayo ukuthi silamaqula abhodayo emkambo le ndaweni ezithize la abantu ababuthana khona, ekhumbuza abantu ukuthi abaziphathe njani. Laba abantu bayabhoda bekhuluma labantu, bekhankasa, bethwela imbiko ethize, bekhangela laphakathi emkambo ukuthi abantu bayalandela yini khonokho i-physical distancing, ama-customer ayasanitizwa. Siyabamba futhi le nhlelo emarediyweni lapha sisithi abantu bakhulume ngokuthi bayalandelana izinqumo la abasebenzela khona. Labana abantu abahamba bebhoda bayasinika imbiko yokuthi kunjani phansi la abasebenzela khona.
Umnumzana Michael Mdladlantiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Kuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 39,550 ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela ngenyanga edluleyo. Asebebanjela umkhuhlane selokhu ofike eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 36,535 njalo asebebhubhile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,507. Kunjalo nje uZulu wemaphandleni uthi imfundiso nge-COVID-19 kayifiki kuye ngokwaneleyo. Uthi njalo ulwazi ngamajekiseni okunqabela lomkhuhlane kalufinyeleli kuhle. UPraxedis Jeremaya uxoxelo mfundisi Jester Sivanda owebandla le-Brethren in Christ Church eChalimbe esigabeni seMathebeleland South, yena ochasise ukuthi bathinteke njani ngokuvalwa kwezinkonzo phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown.
Kesike nge-coronavirus kungakhonzwa. Thina akasizange sime, akuzange kube lenkonzo singakhonzi. Ngababiza abazalwane ekhaya lami ukuthi kuyanini, sikhonzenini, sigqokeni amamaski, senzeni ama-social distance, sisanitize, sikhonze, singelukeli ukukhonza ngoba singahlala singakhonzi sizagcina sesisiwa kodwa abanye besaba abazange babuye ukuthi sikhonze kodwa abanye bebebuya sibili sikhonza okwakhathesi khona khona sokusiye kugcineni bese sibaningi kakhulu abantu sebebuya ngoba besiyitshaya la ma-keyboard beze siduma sibuya amanye amabandla baripotwa ukuthi bayakhonza bahle besaba kodwa mina ngathi hayi bazalwane sinesazi uNkulunkulu ulathi njone ejilo laphana ukuthi mosi ngilawe ngathi uNkulunkulu ulathi akula kubotshwa esiza kubotshwa asikhonzeni
kodwa libe linanzelela iziqondiso zonke ze-social distancing lokumaska
ye besikwenza sibili besi
udubo lolo olwe-coronavirus luliphathe okungakanani lina njengesigaba njengenkonzo yenu
hayi esigabeni lasebandleni hayi kayikho emphandleni hayi akulahlupho sibili hayi akulahlupho sibili ngayi-coronavirus akula muntu oko wafa esigabeni ngayi-coronavirus
yikho-ke khathesi sokukhulunywa ngejekiseni le-vaccine selilizwile yini khona ngapho emangweni wenu
sesilizwile ye ye siyakhuthaza sibili ukuthi sihlatshwe kodwa abanye bathi kabafuni ukuhlatshwa sithi abantu kabahlatshwe ukuze sivikele umkhuhlane ngoba siyababona sibili ama-front line guys lapha ku-TV behlatshwa ye siyabakhuthaza sibili abantu ukuthi hhayi lingayengani abanye bayayenga abanye bathi singahlabeni umuntu asuka ehlaba kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe lami ngibatshela ngitsho njalo nti silezi tampa lapha endalweni lapha sasihlatshwa kudala kono OBCG bona ngithi hhayi ukuvikela kuvele kunjani kuqakathekile manje hhayi abaningi abakuzwisisi sibathi hhayi kuthiwa ungahlatshwa abantu bangahlatshwa bayafa ithi hhayi thine enyuzini asikambona ofileyo
lo ngumfundisi Chester Sibanda owebandla le-Brethren in Christ Church Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi uselotshelwe incwadi libandla eliphikisayo ele-PDP elikhokhelwa ngonkosikazi Lucia Matibenga limazisa ukuthi uMnumzana Tendai Biti yena olilunga le-MDC Alliance labanye abayisishiyangalombili kumele baxotshwe kuleli dale. IPDP ithi amalunga la aphuma kulelo bandla kodwa ayevele ekhethwe yilo ukuba ngamalunga edale lePhalamende. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Umlawuli wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele umbiko ovela kunobhala webandla lePeople's Democratic Party PDP uMnumzana Benjamin Rukanda. Emazisa ukuba ibandla le-PDP selixotsha amalunga alo asePhalamende.
The said members are as follows. Honorable Tendai Luxton Biti, Harare East. Honorable William Mazimure.
Umhlonitshwa uTendai Biti oweHarare East, uWilliam Mazimure oweKambuzuma, uSeclement Chikwinya oweMbizo, okucacaphulu oweNkulumane, unkosikazi Sichelesile Mahlangu owePhumula, lo mnumzana Rekaitsunga oweMuthasa South simelele impendulo yePhalamende yimi uRukanda.
Mudenda akasatshongo ukuba abayisishiyagalombili laba sebehle bamiswa ukuza edale lePhalamende kusukela namhla. Lokhu kulandela ukuxotshwa ngandlela yinye kwamanye amalunga aleli dale ngomnyaka odluleyo awo-MDC Alliance ngabe-MDCT esikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora. Isikhulumeli se-PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi amalunga lawa asexotshwa edale ngoba engasalandeli iziqondiso zebandla leli.
Ye kulomnyaka ophelileyo sibe lomhlangano njenge-PDP sathi thina sifuna ukuthi senze recall ama-councillors wonke lama-MP abangena ngetikiti le-PDP ngoba thina yithi i-PDP qobo ekhokhelwa ngumama uLucia Matibenga njalo kule-PDP eyodwa lapha elizweni leZimbabwe. Yikho sisebenzisa lelo lungelo lethu ngeSection 6.4A yeConstitution yethu ePDP. Ethi yona nxa ilunga lePDP lingashiya lo umhlangano lungene komunye umhlangano, selungile liyabe selizixoshe lodwa.
Kodwa amalunga asexotshiwe edayela ePhalamende athi ibandla leli kalila mandla okwenza njalo ngoba angena ephansi komanyano we-MDC Alliance, kuthi iPDP ebaxotshileyo ekhokelwa nguNkosikazi Lucia Madibenga yayikumanyano we-Rainbow Coalition eyayikhokelwa nguNkosikazi Joyce Mjuru. Omunye wabaxotshiweyo uMnumzana Willias Matsunure uthi ibandla labo alilani le-PDP ekhokelwa nguNkosikazi Madibenga.
Umnumzana Mdenda uyakwazi ukuba kulodaba olusemadali ukuba kulomuntu othiwa nguRukata. Mina uRukanda kangazi lami kalazi ibizo lami.
Ingcishi ezicubulanayo zombusazwe zithi okwenzakala kubithi labanye bakhe yikungenela kwezanupf abathi ifuna ukubhidliza amabandla aphikisayo. Enye yalezi ngcwethi ezilomcabango lo umnumzana Pride Mkhono.
Incwadi ebalwe ephalamenti ayicacanga ukuthi omnumzana Ndayibiti labanye bakhe ukuthiwa begqukinga bebandla le-PDP baxotshiwe yini kuphalamenti. Kumbeni kuphalamende lokhu esakhangelisisa ukuthi lo iphathi lebhalelwe lokwalo yiyo yini lokwalo njalo yiyo yini iphathi abavotelwa yibekiyo. Kodwa nje sikwazi ukuthi esikundlela sibone izinto zenzakala ngakho kumnyaka odluleyo kungaba khona ukuthi umzana abanye bantu bazaphuma sokumele nje ukuthi i-opposition MDC hlale phansi bonke
nxa ukubithi uMadzimure lo Chikwinya bengaxotshwa kuyabe kungokwesibili bexotshwa ephalamende ngemva kokuxotshwa ngomnyaka ka-2014 baze babumbe ibandla le-MDC Renewal elaliphume kwi-MDCT isakhokhelwa ngomuye umnumzana Morgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2014. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Onke waba ngumsekeli kaNkosazana Dokozani Khuphe kubandla le-MDCT umnumzana Obedi Gudu, lo wayengusenator we-MDC Alliance umnumzana James Makore sebengene kubandla le-ZANU-PF. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa e-State House namuhla. Ugudu uphume kwe-MDCT nyakenye waqala ukusekela iZANU-PF okusobala. Waziwa njalo ngokuhlala echothoza umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe esithi bayizikhothamate zeMelika. Ugudu uke waphuma njalo exolisa phezu kwezijeziso zenotho athi waphatheka kuhlelo lokucela iMelika ukuthi izethese amalunga eZANU-PF. Ukungena kwababili laba kubandla elibusayo kuza ngemva kokuba ababili ababengamalunga njalo e-MDC abathi umnumzana Blessing Chebundo loNkosazana Lilian Timviosi labo bengene kuZANU-PF kumaviki edluleyo. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usexwayise abantu abafisa ukungena elizweni lakhe bevela esigabeni seCentral America ukuthi bengalokothi bekwenze lokho. Ekhuluma emsakazweni we-ABC News, umongameli Biden uqonqosele ukuthi bengasuki emazweni abo. Inani labantwana abasezandleni zeMelika abangakhatshwanga abazali emngceleni weMexico lifike phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baqalise ukuvota eCongo kukhetho lokudinga umongameli. Uhlelo lolu lungakavulelwa wonke umuntu ngesonto. Lapho umongameli Denis Sassou Nguesso ancintisana labanye abayisithupha.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka eMandebeleni eziseSouth Africa sezethule amazwi okuvalelisa inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini phambilini kokufihlwa kwakhe lamuhla ebusuku. Kubika uThuso Khumalo.
Zogandaba wingo siyotla Wazwe ingo siyotwinko Wazwe wai silo samabat Wawwa ingo siyotwinko.
Lenge nye ngoma ebiculwa liqembu le-African Heritage kwaNongoma kwaZulu Natal ngesikhathi kulungiselelwa kungcwatshwa kwesilo samabandla uZwelithini. Isikhulumeli senkosi yakwaMthwakazi uBulelani Lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi njengomthwakazi labo bafelwe inkosi ngoba vele amaZulu lamaNdebele into yinye.
Thina loZulu singumuntu munye, lokho kakuthandabuzeki. Singokhumalo nje kunamakhumalo kwaZulu, okunene kunabo kunene kwaZulu, ondimande kunabo yonke leyo nto akusonto encane, izihlobo zethu impela. Inhloso yethu leyo ukuthi sibumbe isizwe sikaMthwakazi, sisibe munye, sikwazi ukusebenza ndawonye, sizivikele ezitheni sindawonye, sisizane ekuthuthukisaneni.
Uthi inkosi bathumile uyakhulumisa isizwe sakwaZulu ngokulahlekelwa kwaso, kanti bafike bemukelwa kuhle kakhulu. Inkosi uZwelithini engesishiyagalombili kumakhosi onke asethe akhokhela isizwe samaZulu ibhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokuvalelwa esibhedlela ngomkhuhlane wejukela. Uhulumende uphe inkosi inhlonipho yomngcwabo wesizwe. Kodwa ke ngokwesiko lamaZulu inkosi izangcwatshwa ebusuku lamhlanje kuze kube semadabuka kusa kusasa. Isizalwane sakwaMthwakazi umnumzana Dumiso Gama uthi njengesizwe balahlekelwe kakhulu, ikakhulu nxa ukhangela ukuthi isizwe sakwaMthwakazi savela khona kwesikaZulu.
Bekumele laba babusayo ekhaya bafunde esilweni samabandla wonke ukuphatha abantu, ukuthi umuntu nxa ukuthi umphethe umphatha ngayiphi indlela. Besibhekele kakhulu enkosini yakwaZulu ukuthi isikhulisele ethi inkosi uBulelani Khumalo, kwenziwe konke okufanele ukuthi kwenziwe. Siyakhala siyisizwe sikaMthwakazi, silahlekelwe likhanda, sidanile, sizwe semanzini, asazi ukuthi sithathe noma sihlanganise nani.
Isikhulume sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo ukhuthaza amaZulu ukuthi bebambe bewaqinisa amasiko abatshiyelwe inkosi uZwelithini, ikakhulu ukwenelisa ukuzibusa bekhululekile kungela kugxambukela kwahulumende. Uthi ngakwelinye icele imva kaZwelithini yisibabhe intshukuntshu yokuvuselela awabo amasiko njengomthwakazi.
Nathi kuyasikhuthaza uma sikhangela emuva sibona ukuqhutshwa kwamasiko, sibona ukuphathwa kwesizwe sakwaZulu, sibona indlela okuholwa ngayo nangendlela nje okuvikelwa ngakhona uZulu wonke jikelele.
Abanye bathi ukubathathekisayo ngombuso kaZwelithini indlela abesenqabela ngayo ukungenela kwahulumende endabeni zamasiko losendo lwamaZulu. Iningi lithi lifisa kakhulu ukuthi labo ngelinye ilanga benelise ukuphila phansi kwenkosi yakwaMthwakazi khonale eZimbabwe, kungela muntu obenqabelayo kumbe obatshela ukuthi bawagcine njani amasiko abo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Elemelika selibambane lamanye amazwe omhlaba ekusoleni abahlamuki bakwele Yemen abeqembu leHouthi ngokuhlasela ele Saudi Arabia ngamabhomba. Mhlaka 27 ngonhlolanja iqembu leli lahlasela endaweni yeRiyadh la kwezinye izigaba zeSaudi Arabia ezichiyeneyo. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olweState Department uNed Price uthe ukuhlasela kwabahlamuki beHouthi lokhu kwafaka uZulu Makhaza engozini enkulu njalo kwaphazamisa imizamo yokuletha ukuthula lokuqeda impi yakwele Yemen. Amazwe ama-Arabs lamanye angentshonalanga afana leBhilithane, iFrance leGermany lawo abasolile kakhulu abahlamuki laba. Ukuhlaselwa kwele Saudi Arabia lokhu kuyingxenye yezehlakalo eziningi zokuhlaselwa kwaleli lizwe ngabeHouthi ibona abasekelwa lelizwe lase-Iran. Lanxa eleMelika selimisa lonke usekelo lwalo kumanyano wamazwe alwa limpi ekucele leSaudi Arabia, leli lizwe lizimisele ukuqhubeka lisekela uhulumende waseSaudi Arabia ukuthi azivikele kanye labantu bakhe. Ekhuluma lentathelizindaba, uPrize uthe iMelika yadlala indima enkulu ngokuthatha amanyathelo abangela ukuphepha kwabantu abaningi mhlaka 27 khonapho abahlamuki beze behlasele. Umnumzana Price uthe njalo iMelika iphakathi kokudinga amanyathelo engawathatha ukujezisa inkokeli yabahlamuki laba. Mhlaka 2 kulinyanga ugatsha olubona ngezemali olwe-Treasury Department lwethulela abakhokheli beHouthi ababili izijeziso zenotho. Umbiko walo lolugatsha lwathi uMansu al-Said lo-Ahmed Ali Ahsan al-Hamzi balamacala okuqoqa ukuhlaselwa kweYemen khona okuphazamisa uZulu Makhaza amanye amazwe angomakhelwane kanye lemikhumbi edlulayo. Bathi njalo izenzo zababili laba zichiye uZulu waseYemen ongena kusigidi engaselandawo zokuhlala kanti njalo ebhekane lendlala emangalisayo. Umongameli Joe Biden uzimisele ukubamba iqhaza emizameni yokuqeda impi yaseYemen yona esibangele ukuhlupheka kwabantu okumangalisayo. Umnumzana Price unxume usekelo uBiden aselutholile kunkokheli yaseSaudi Arabia phezu kwalinjongo. Uthe ukuze kube lokuthula abeHouthi kumele baguqule izenzo zabo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa. Usomlomo wedale lephalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele incwadi evela kubandla eliphikisayo ele-PDP lisithi uMnumzana Tendai Biti owebandla le-MDC Alliance kanye lamanye amalunga i-PDP ethi ngawalo kumele baxotshwe kuleli dale. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngantunga Milinko, Mo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.